sekudla kwenyu tiri pakati pekukohwa chibage takatarisira 1.4 million tons dzechibage saka hazvibatsiri kuti tirambe tichiunza chibage chokunze isi chedu chisati chaona anotenga hatiri kukumbira kuiswa kwechibage chiri kubva kunze asi kuti tiri kuti isai mutero pachibage chiri kubva kunze mutero uye unonzi nechirungu setex chatinoda kuti tikwanise kuita apa ndechekuti mukatarisa nyika dzakaita semalawi nezambia vane rutsigiro rwavanowana rwunonzi masubsidies ana south africa wo vane maexport incentives kana kuti mari yavanopiwa nehurumende ichitutsirwa kune avo vanenge vakwanisa kutengesa chibage kune dzimwe nyika saka izvi zvinoita kuti chibage chavo chisvike muno chiri pamutengo uri pasi pasi varume vedu vakaremerwa vane dambudziko rekuti ivhu ravo zhinji raneta saka vanoda protection vanoda rutsigiro zvichiburikidza nemitemo yatiri kuda yatiri kukumbira hurumende kuti iite izvi zviri kungoitika kubva 1 july kusvika 30 november.
Hurumende iri kuti pakurudziro yenyu iyoyi?
Hurumende iri kubvuma. Tine dare richaitwa wechipiri svondo rinouya apo patinenge takupeta hurukuro dzedu kuti zvichitanga.
Varimi vazhinji vanonzi vari kurambira chibage nekuti mutengo uri pasi. Zvii zvamuri kuitawo kuti munge muchizovakwezvo?
Kana tichinge tatenga chibage, hatitengi chibage chokunetsa mumahodhiropu edu. Tinotenga chibage kuti chikwanise kupinda mumaketi. Saka pari zvino dambudziko redu nderekuti maketi yedu pakazara hupfu hwokunze. Saka hupfu ihwohwo hunofanira kunge huchimiswa kuti tiubudise mumaketi kuitira kuti kana tichinge tatenga chibage chedu kubva kuvarimi tinge tichikwanisa kuchipinza mumaketi kana kuderedzwa kuuwandu hwacho nokuda kwemutero watiri kukumbira. Zvakadaro zvinoreva kuti tinenge takwanisa kunotora chibage chese chiri mumavarimi tichichidhaya tichiendesa kunotengesa muzvitoro. Saka izvi zvinosimudza mutengo wechibage. Pari zvino taurira nevarimi kuti tinge tine mutengo unotangira pa $310 to $340. Saka kuti zvikwanisike izvi tinge tichida kufanira kumisa izvi zviri kubva kunze kwenyika zvakaita sechibage nehuvo